vechidiki vanobva kuZimbabwe vakaswera vachishuvira kuti dai vakange vari kumusha vaikwanisawo kupinda muurongwa hwekucherechedza zuva revechidiki pasi rose. Zuva iri rakacherechedzwa nezuro muBotswana. Asi vechidiki ava vanoti vakaswera vachiita mabasa avo semazuva ose. Muzvare Precious Moyo avo vane makore 24 vakaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndekuzviitira bhizimisi ravo. Asi vakati nokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi muZimbabwe, vari kuswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa emuBotswana sezvo vasina mvumo yekugara munyika iyi. Muzvare Moyo vanoti kusava nemagwaro ekugara muBotswana zviri pamutemo kunoita kuti vatadze zvakare kutangisa mabhizimisi muBotswana, kunyange hazvo mikana yokuzviitira bhizimisi iripo.
Apa nyedzi mapurisa kunogwa hatizokwanisi manje kunge tine mukana woyowo kuti tiite like maproject wati wati because first chatanga kubvunzwa bepa ntone bepa rako. Saka zvimwe zvachona unozvitozvihwandisa nyange uine mukana wekuita zvinhu zvakanaka, hauzokwanisi kunyatsozvibudisa nekuti one unenge uri legal hauna mapepa. Saka nyange uine mukana unotohanda unodzokera kumashure nyange uri able kuita sei kuita zvimwe zvinhu. Mayuti ekunoku anonyatsobatwa zvakanaka ende vanonyatsotofila kuti vari pai vari munyika maavo vanonyatso vari free zvakanyanya. Inyika ine runyararo haina mhirizhonga mhirizhonga ende vanonyatsofila kuti tiri pai tiri munyika medu.
Chimwe chizvagwa cheZimbabwe chine makore 24 ekuberekwa, icho chakaramba kudomwa nezita chinoti mamirirezve matongerwo enyika anofanira kuchinja kuZimbabwe kuitira kuti vechidiki vavhurirwe mikana yekushanda. Chizvarwa ichi chinoti kushayikwa kwemabasa muZimbabwe kuri kukonzera kuti vechidiki vazhinji vatize munyika. Vachinosvaga tingavararamise kunyika dziri pedyo nekure dzinosanganisira Botswana, South Africa, Britain, America nedzimwe dzakawanda.
In Zimbabwe totarisiro budiriro munyika mberi kuti tiwanewo mabasa because takapasa tine machikoro but kuti tiwane kuti chekuita hapana. Saka takutongoperera kuya kunone dzimwe nyika unoona Botswana tingotsvaka kuti tiraramo because hatina hope yekuti tikwanise kuitawo munyika mberi kuti tichewo nechikoro chako ndiendewo ndiwanewo basa kuti ndiraramo hapana. Saka ndakutotravhera kuti ndiwane kuti baba wo namai vaonewo kuti vararamewo kunyika because hapana chokubata. Taita zvinodai maitawo shanduko maitawo kana kuti pakauyawo kana shanduko yekuti kanawo zvimwe zvitsvawo zvinouyawo. Sakurambe tichingoti tara izvozvo tisezvo zvangu tida kuti tichinjirawo kana zvisine zvikuitika munyika medu zvichidai vambopowa mumukana vaona kuti zvinofambawo sei. Zvinorwadza kuti vamwe vari kucerebhureta kufara munyika mavo handiti semayouth.
Zuva reInternational Youth Day rakarangarirwa nenyika dzakawanda pasi rose paine chinangwa chekuzadzikisa kupa vechidiki mikana yakanaka yekuzenhuna dzavo nevanotungamirira kuitira kuti vawane mikana yekuti varatidze unyanzvi hwavo mune zvemitambo nezveupfumi mumatunhu avanogara. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.